Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Gunyana 6, 2019. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mapoka evashandi vehurumende akasiyana siyana anonzi akatanga kuwana mihoro yavo mitsva kubva nemusi wemuvhuro svondorino. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kuronga kudzokera kumusha. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vanonzi vakatanga kutambira mihoro yavo mitsva inosanganisira zvikamu zvemari dzakawedzerwa nehurumende mwedzi wapera. Sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vanoti mapoka evashandu vehurumende akasiyana siyana akatanga kuwana mihoro yavo kubva nemusi wemuvhuro svondorino, asi mihoro mitsva iyi haina zvikuru zvairi kubatsira nazvo sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Amai Alexander vanoti chiri kudiwa nevashandi kutambiriswa mihoro inofambirana nemari dzinenge dzichitengeswa nadzo mari yekuAmerica kumabhanga zuva iroro. Vanoti nhaurirano nehurumende dziri kuenderera mberi, asi chikuru chinofanirwa kuitwa nevashandi vese kubatana votaura nezvirimwe chete. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu vashandi vakatanga kutambira mari dzecost of living adjustment chadzenge dzichibhadharwa pamihoro yavo kubva iko zvino kusvikira patichazowirira nazve kuti inofanira kuti ikwire. Saka nyaya iripo ndekuti zvakazoya mushure mekunge tagara pasi nehurumende tikaita provisional agreement yekuti vanhu vafanire kupiwa mari onesadiske kubva pa50% to 76%. Saka nyaya iripo ndekuti mari iyoyi vanhu vatanga kuitambira, uye vashandi vazhinji vanga vakaimirira chose mari iyoyi nokuti zvinhu zvakavaomera. Zvinova ndozvakaita kuti isusu titiwo panopai vanhu mari tichiramba tichitaurirana. Tiripo ndechekuti tichiri kutaurirana nehurumende, tichitombotaurira nehurumende nyange masikatano kuti tochitanga kusangana rimi tichitange zvekutaurirana kuti tofamba sei. Ndofunga ndakambotaura pano pachirongwa ndichitaura kuti isusu chatanga takatarisira kuhurumende nechekuti mari yedu yataitambira muna Oktobha 2018 iyo voapla interbank rate yakabhengeri pa 4,700, asi nhasi ndanga ndiri mudhorobha ndotoona kuti zvinhu zvese zvakwira. Zvazvakwira zvaratidza kuti dzimwe interbank yacho hadzinoti official yakwira here, but kune vanowana maus dzira vanototaura kuti yakwirazve. Saka zvinhu zvaakuramba zvichikwira. Saka ndopa munoona kuti zvinhu zvedu zviri kuramba zvichiratidza kuti semoving target zvokuti ndofunga salari iyoyi zvanga ifanira kuti itenge tibatsira mushanda haichakwanisa kutenga izvozvo zvekuti itenge. Zvoita sekuti kana vashandi vehurumende vawedzerwa mari inoita semhosva yekuti zvinhu zvese zvinofanira kuti zvikwire.
Saka yamuri kuti cost of living adjustment ndiyo iri pachibvumirano chamakaita here che50% to 76%?
Ndiyoyo mawekerwa yakaita ndeyekuti vaitarisa total package, vaitarisa kuti maallowance yedu anowana munhu zvese salary yake zvosanganiswa powekwa percentage inoenda negrade munhu raari. Asi mari yacho yanga ichizoonekwa iyoyo yabuda yawekwa yanga ichitwarise pasalari.
Tiri kuonawo vamwe vari kutoenda mukuramwa mabasa tichitarisa zvakaita sevana chiremba nevamwewo vari kuvadzidzisi vari kuti panovhurwa zvikoro vanogona kusadzokera kumabasa. Zviri kureva here kuti vashandi havasi kutambira iyo mari yamakatambira iyo 50 to 76%?
Vashandi takatambira, asi inyaya yekuti imari yekuti haina kuti gutsa. asi kugutsikana nayo kati tichitarisa kuti mari yatakanga takumbira i4,750 ende tikatasa kwira kurubita zvinhu muchabva maona kuti mari iyoyo nyangwe shoma yakapiwa yadi yaerodwa zvakare. Saka isusu tinoti confrontation haizi reyo inobatsira, asi vanhu kuti vagare pasi vataurirana. Chero mukatarisa zvisu zvaasvitika mumashure muchaona kuti kazhinji vanoshandisa confrontational rules, hapana chavari kuunza patable. Vanongopopota vari kwavari, vanoita zvavaita vari kwavari. Asi aithingi chikuru taigona kuti izvini isusu as trade unionist whether mugovernment or public sector titaure neone voice. Takuita sekuti tikurwa pachedu kuti kana mumwe munhu ane zvishoma zvaaunza, kana aenda achidanzouwa akanzi awana tsuro, mumwe munhu kuti awanirei tsuro iyoyo, but ari kuti awanirei tsuro iyoyo haana kumbowana kana gonzo. Saka ndo zvine zvatiri kutaura kuti aiwa ngatibatanei titaura nesame voice. Izvozvo izvo zviri kutopa employer advantage yekuti vanongoziva kuti hatina kubatana, saka hazvinawo hazviri kubatsira. Trade union principle ino tinofanira kutaura nati pamwe chete, kana tichiona kuti pane mashortcomings aripo, pane maproblems aripo, tinotaura tega tiri mumba medu. Kana tabuda taakuchitaura tichibatsira mushandi. Saka at the end of the day tikatasa tese tichitautasa mushandi tingamubatsire sei, tichabatsirana kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Avo vange vari sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kuronga kudzokera kumusha sezvo munyika iyi maberekera ingwe. Zvimwe zvizvarwa zvemuSouth Africa zviri kupomerwa mhosva yokurwisa nekuuraya zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vanoti vanhu gumi vashaya mumhirizhonga iyi. Dzimwe nyika dzakaita seNigeria, DR Congo neZambia dziri kuratidzirawo dzichivharisa makambani emuSouth Africa vari munyika idzi akaita seMTN neShoprite. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu abata chizvarwa cheZimbabwe chinotsvaira marori munyika iyi vati vanoda kunzi Pastor TDN.
Kumabasa takungofambawo bhitana bhitana, hatisi kunyanya kufamba zvatakasununguka because avakomana vachiri kudedzera kuradza kufa kwavanhu kunenge kwavari kuradza kuti vanenge varida kupfuurira kuenda nako mberi. But ini maonero andiri kuita because mukatarisa kuti hondo yakatanga yakatanga iri yemasub drivers, but wozonzwa kuti dzikuyubhuro kwatsva Pretoria kwatsva, pari kufa vanhu pachoka nemashopu ari kuputwa, ndekunoti parifamba matrakini. I think there is something else really behind these attacks than kunguva kwema truck drivers state, because maitira avari kuita I don't know what's happening, because mukazvitarisa maitira avari kuita ka zvakatanga zvinhu zviri kuataka we don't want foreign drivers, then vaakunoataka mashopu, vaakuputsa midhuri, vaakudii, some are calling some names, the ones out there. We don't want this president because he is not from this side. I don't know what's happening now. Apart from that, hapana miramusha.
Izvo zvinhu zvaamira sei? Tiri kunzwa kuti pane kurwisana kwakanyanya.
Yeah, ikoko ndokwandisa zvava manje, because mukatarisa kuti town much maakuitwa imomo, police inoratidza kuti inobata the other side, inekakuregedzera. Because pamunoona panopikwa zvinhu, panopikwa nemasouth africans, but anosungwa maforeigners. Ushava kuti saka polisi iri are they into it or vari kuprotekta vamwe vavo, kana kuti they know what exactly they are doing? Because aukamu kuti munhu anoapisana ndachitaura nechirudzi chakati kuzosungwa munhu anotaura nechimudzirudzi. I don't know why is it like that.
Vamwe vari kuti zvinenge zvaatoonani kuti vadzokere kuZimbabwe. Mune pfungwa dzekudzokera kumusha here nemamiriro azvaita, kana kuti muruda henyu kuenderera mberi muchishanda?
Pane tunhu zvinhu two zvinoitika, because one, kumusha kwacho kuri kuratidza kuti pane mukuru, pane mupfupi, nawo iri kunetsa kuZimbabwe. ZANUPF iri kuti susu yakatibhira kuti tive nerusununguko, of which rusununguko kwacho kwayakagwira tisikudziona. NDC iri kuti kana mungati zvinake yatitaurirani, then kana pakanzi pakutaurirwana pacho parikunzi iwewe tanga wazvikurura nyembe saka nonsense dziri kuitika kumusha uku dziri kuramba dzakabata vanhu kuti varambe vakagarira vakagara kunoko but munoma musina mire zvakanaka muno kumusha kuri nani izvibeta vedu tinofane zhara yechikafu dani kupiswa nemoto wepetro uchiona uri mupenyu uchipisigwa kuti waita mari because namo chacha yaikonezvataura kunzi inini muri kunyaya kushanda zvine simba kudarika isisi saka takupisa idzokera kunyika kwenyu kana mune simba ramunaroendai muita iroro kumuzimbabwe saka mweya wakudzokera unombotibata but tozongofarira kuti ndinde kumusha kwacho kune zhara kuti ndirambe muno kunopisa but mari inobuda saka hei tava semajura isiva mupani kuti rijambe rinowira moto rirambe riri mupani pani ichapisa kugarata saka hatichazuri asi mweya wakumboendawo kumba uripo tautombozvifunda izvozvese.
Imi mune mhuri yakakura sei uye vese vari kusouth africa here kana kuti vari kumusha?
Ya mhuri yangu ndinayo kunoko ndine vana four vari kudzidzawo pamaprivate school saka plus kuno hangu kwandinogara hako hakusati kwanyanya hakuna moto unonyaya kubarika kuti ndogara muno munigeria ndokumba kwangu kwandogara but kunyanya kunetsanetsa zvinongonetsawo mujobek nemuna intrim asi pandazonyaya kuvhunduka ndepekuti vazonyaya kuataka jobek dani nejobek nepretoria ndopandazoona kuti aiwa haisisine hondo yekuti matitorera mabasa ai pane something siri bigger than thisa.
Chizvarwa chezimbabwe chinotyaira marori musouth africa chichitaura naBlessing Zulu westudio 7. Amai Grasa Machel nevaimbove mutungamiriri weIreland amai Mary Robinson nhasi vanotarisirwa pamusangano wemadzimai uri kukokerwa nesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches. Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu uchapindwa nemadzimai anoita makumi mana anobva kwakasiyana-siyana. Vati musangano uyu uchaitwa nhasi paKentucky Airport Hotel uye uchapindwa neavo vakakokwa chete.
Musangano uyu national women leaders dialogue luncheon inguva yekungoti vatungamiri madzimai vatungamiri vakakokwa vave nguva pamwe chete kutaurirana kuti vanoona sei contribution yavangaita kuti nyika ipfuurire kumberi.
Vari kuuya kana kuti vakakokwa kumusangano uyu ndevapi?
Kwakokwa utungamiri hwakasiyana-siyana hwakamirira mapato ematongegwe enyika, vatungamiri vecivil society, pakokwawo vakasarudzwa kubva kumabhizinisi, kuvyavo vamwe vanoita zvefundo vana muzvinafundo, pakokwavo vana mai vatungamiri kumakereke, nehumwe utungamiri hwemuhurumende hwakokwawo pamusangano iwoyo. But wanga kukokwa uku kwanga kwakangofanira vanhu vashomanana nenyaya yekuti zvanga zvisingagoni kuti uve musangano navanhu vakawandisa, saka pangokokwa nhamba yatingati limited number yevanhu 40 chete.
Ndinoona kuti makoka kumusangano uyu vakudzikani vakaita saamai Graham Marshall naamai Mary Robinson.
Mrs. Grasha Marshall na Her Excellency former Prime Minister of Ireland Mary Robinson vari kushanya ikuzova pamwe chete nesupa musangano uchaitwa nhasi neutungamiri hwakasiyana hwemadzimai kuZimbabwe Council of Churches, iri platform yesingwisingwi yatiri kumhanya nayo mazuva ano yenhaurirano, saka iplatform yewomen national dialogue platform, saka vatungamiri vemadzimai vakasiyana-siyana vanenge varipo saka mama Machel na former prime minister Robinson vari kushanya kuti vango vanesu pamutambo iwoyu nokukurudzira basa ratiri kuita rekugadzira ma platforms akasiyana siyana anokurudzira nhaurirano dzinofa dziri kuitwa muno muZimbabwe.
Kuti vaviri ava vakokwe kumusangano mukuru wakadari, chii chamakatarisa, chii chamuri kufunga kuti vangabatsira nacho?
Vaviri ava Mr. Wandeva vatungamiri vanomukurumbira zvikuru. Mary Robinson aiva prime minister weIreland panguva kwanga kune kugadzira kuti vanhu vawirirane munyika weyanga ine dambudziko rokupesana kwevanhu. Saka ane nhoroondo yakakura yekuti kuyananisa nyika kunofamba sei ndezvimwe zvezvinhu zvaanoshingairira zvikuru. Tinozivawo zvikuru kuti mai Machel naivo vane shungu zvikuru yokubatsira zvikuru vana vechidiki nemadzimai kuti vatambe jana rakakura mukuvaka nyika. Basa ravo kuSouth Africa nebasa ravanoita kuMozambique rinozikamwa, ibasa rine mukurumbira zvikuru. Asi vari kuuya vakamirira boka remaelders rinova ndiro boka rakanga richitungamirwa panguva yapfuura nemukuru Kofi Annan.
Munyori weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mtata vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuFinancial Gazette nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvinhu zvicharamba zvichioma kwemwedzi iri kuuya pamusoro pekudhura kunoita kuzvigadzira uye nokushayikwa kwegwara kuri kuitwa nehurumende. MuZimbabwe Independent, hurumende yeBritain inonzi yakaudza vaEmerson Mnangagwa kuti kana vachida rubatsiro rwayo nedzimwe nyika, vanhu vakatyora kodzero dzevanhu vanofanira kusungwa uye vamunangagwa vanofanirwa kupindudza zveupfumi nematongerwo enyika. MuDaily News vaNelson Chamisa vanonzi vari kutaudzana zvakasimba nevakuru vemapurisa pamusoro pekupambwa nekurohwa kwevatsigiri vebato ravo. Newsday rinoti vaEnergy Mutodi vanofanirwa kurangwa mushure mokutaura mashoko anopesanisa marudzi munyika. Yasvika nguva yatinopa mukana kune vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadii vashamarari veStudio 7, ini ndinoitwa Luke. Ndinogara kuMatebeleland North kuZimbabwe. Ndiri kugunun'una nezviri kuitwa vana vemuZimbabwe kuSouth Africa uku. Asi nyika dzekuno kusadhiki dziri kutya here kuirwisa South Africa? Irwisei? Hurumende yachiri kutozviziva, vakatoronga nehurumende yavo kuti ngatiurayi vana vedzimwe nyika. Ndokutochipiswawo kuvedu wenyu, ngativarwisei vana vedu vapera muSouth Africa. Ngatirwisei mhandu iyo, ingawane makavabatsira paye paipe kuti vaone rusununguko. Kochaipa chinhasi kuti muvabatsire vaka nyika yavo. Ndapota, handei tonoirwisa. Tingadari kuine mapando keBoko Haram here, checho vari kufunga kuda kununura zvizvarwa zvekunyika yavo Nigeria.
Mangwanani vashamari veStudio 7, ndoitwa Tafadzwa, ndiri kuno kuRustenburg Bank. Ndoda kutaurawo pamusoro pevarume vanoti hanzi Mnangagwa naChamisa ngavabatane. Kuna musha unotongwa nevarume vaviri, Handiti ye diano zitaka wina. Nga atungishu. Nga atungishu. Se yari kutaza utonga ya haka wina uta. So ya umurume wanunzi ene jimtodi weo. Atanga utara usinabasa. Antara watanzi. Ndewele mafurena. Mandewele mafurena. Alo penga ero.
Mangwana ni akanaka washamarari wedu wesiri Studio 7. Tunukukwasei ni mfaro murudo rwa Mwari. Ineno ndichada kutitaure isisho manana ndishiambira hurumende South Africa kutidei ya ngona kumanya manya kudzivirira njodzi iri kuitika nekuti njodzi iri kuitika yekushungurudzwa kwemaforeigners nemainvestors anova iyo anenge achidzara mari munyika yavo ino iyi ndizvo zvakaurayisa Zimbabwe kusvika tive patiri nhasi kuti takava tiri vanhu vakanga vashungurudza mainvestors vana Mugabe vana Munangarwa vachiponda mainvestors vachivatorera minda vachiita sei ndozvakatipa nhamo zvaita kuti tizare muno saka nayo South Africa yaifanira kuti ingware isakurirwa nepovho mainvestors ese ari kufunga kuzosima mari munomu achabva aramwa kuti muSouth Africa isi nyika yakasununguka isi nyika inogarika nemainvestor futi arimo futi achabva atofunga kutiza kutotarisa imwe nyika ine runyararo kuti muSouth Africa muJohannesburg.
Pamusoro yesterday 7 makadiko Studio 7 ini stanonzi Alex Gida ndiri kuno South Africa kunyika yeMpumalanga. Kwati kunoka kaoma mhani mishonga yakutanga ende vakatanga nezuro ende kunopiswa matara zvakaoma sakusati kava nemunhu wake anga atatasa kuti wanetsaona asi akatadza kuti kunonge kunoitika zvakaoma mukati meSouth Africa katikati tiri kuMpumalanga kuno saka tinongokumbira kudai hurumende yedu yatitungamirirawo yationa kuti kuti zvisao zvemukaisisazve zvezvazve zvemuzimbabwe zvitama zvemukati menyika yesouth africa zvapindiravo tine hama zhinji dzatiri kuchema nadzo dzakatsakatika mukati menyika ine South Africa satakumba kudai hurumende yapindiravo
tatotiwo zvedu titopindwawo muchirongwa makaita wani makaita wani yei kuno kukusouth africa kuna kumira mushe mhani yei vanhu topera kunoku kusouth africa vanhu zvizvarwa zvezimbabwe zvopera kusouth africa vakomana ai vamunangagwa ivavo kudai vachingotaura ipapo pamusangano kungoti vanhu kungoti varege kuite mhirizhonga iyi yavari kuita because vanhu vazhinji topera kuno kusouth africa.
Mamuka sei mamuka sei vashamarari vestudio 7 apo vana mukoma jonga apo taitokumbirisawo kukumbirisisa chaiko chaiko tovakadai ndiana ziyambi ziyambi vamusava interview aba especially vachitaurira nyaya iri kuitike mukati munzvimbo yesouth africa nemhaka yekuti vanotipisa manyawu emasouth africans kuti varove vanhu kuti kwazi haisusu hapana chatinokwanisa kuziva hatinopatana chikwanisa kuita kana kudii maererano nezviri kuitika nemhirizhonga iri kuitika apa vari kutaura nechirungu vanotopisa ivo vanhu vemujonu manyawi yekutoti vatorova vanhu hamuoniona Nigeria zveiri kuita yapisa mamana Shoprite iri kuita sei and so on vakatoti vanokwanisa kubatsira vanhu vavo vari mukati menyika yesouth africa Malawi ndizvozvo asi isusu vedu hapana havana mwoyo wehunhu bheta ava vatombonyepa vachiti hatinotombozama nei patinogona napo kubatsira vanhu vozoti pamberi nachamisa pamberi napurezidendi chamisa vozoti awai mukomana wo achidai wai achidai ane mwoyo wevanhu mukomana uyu ane mwoyo wevanhu akatombosenda mamesaji patwitter achitoti very sorry vanhu vari kusouth africa chichi zvitombori nani at least handiti panotaura kuti kwazi kwazi hatitozvibatikiri what does that mean havana mwoyo yevanhu vanhu mani.
Avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimbotarisai zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mauto aripasi pe mbatanidzo awe nyika dziri muneto anoti mumwe musoja weku America nemumwe woku Romania vakaurayiwa muguta guru renyika yeAfghanistan reKabu nezuro. Izvi zvinoreva kuti uwandu hwemauto eAmerica afa munyika iyi gore rino wasvika pagumi nevatanhatu. Chikwata chinopfurikidza mwero munyika iyi cheTaliban ndicho chairwisa mauto aya. Vamwe vana vatatu vakaberekerwa muSyria nevabereki vekuNigeria vainge vachirwa muSyria vachibatsirana nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State vakapihwa kuvatungamiriri vehurumende yeNigeria nezuro. Vana ava vane makore mana, matanhatu uye masere. Nigeria inoti ichatambira madzimai nevana vevarwi ava, asi kwete varume vaive varwi. Muchikamu chino, tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera uwandu hwevanhu vari kufurwa nokufurwa nepfuti muzvikoro, muzvitoro, panofarwa, mumakereke nedzimwe nzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda, zvitoro zveWalmart zvazivisa kuti hazvichatengesa pfuti muzvitoro zvayo kunze kwepfuti dzokuvhimisa. Walmart yakakumbirawo kuti vanoenda kunotenga muzvitoro zvayo vasatakura pfuti dzavo pachena. Izvi hazvina kutambirwa nemufaro nesangaro rinorwira kodzero dzevanhu dzekutenga nekuchengeta pfuti muAmerica National Rifle Association, iro ratukirira Walmart richiti zvinonyadzisa kuona Walmart ichipfurirwa nevanhu vashoma vasingafariri zvepfuti.
In my dream, you told me that you love me.
In my dream, you tell me say you love me. Boy, in my dream, you tell me say you love me.
But now I see it's only dreaming, you're not.
In my dream, woman, you did a kiss me. In my dream, woman, you did a kiss me.
All of people's dreams come true, yes. Oh, mine will come true someday, yes. Man, I see Ghana, you need a good day. Who be tango? Other people's dreams come true, yes. Oh, mine will come true someday, yeah. In my dream, yeah, you told me that you love me.
In my dream, you tell me say you love me. In my dream, woman, you say you love me.
In my dream, yeah, you kiss me and you smile.
In my dream, woman, you did a kiss me. In my dream, woman, you did a kiss me.
I wish you could.
In my dreams, innocent utswe gota. Regati mbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mapoka evashandi vehurumende yakasiyana siyana anonzi akatanga kuwana mihoro yavo mitsva kubva nemusi wemuvhuro svondo rino. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvaikuronga kudzokera kumusha. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusarisai nemufaro.
Soku isika tisenda baku VOA.